Kuita majeri mapurisa nevarairidzi tiri kuramba tichiona kuti pane ukama hwakati simbei hunonyanya kubatanidzwa nekutambura kwatinoita tichitadza kubhadharwa naimbulaya mumwe chete anova hurumende saka taibatwa zvakanaka kujeri nevachengeti vemajeri zvakatifadza kwazvo takawanawo mukana hongu wekusangana navasikala vasitole vajeche nevamwe vairiva vakasungirwa mhosva yekunzi vakaita mhirizhonga kuchitungisa mushure mekufa kwamuzvari Blessing Ali chatanyanyofarira pavarume ndechekuti vari kusimbisa kuti havana mhosva yavakapara asi vari kungoshungurudzwa nehurumende yavamunangagwa uye vachaenderera mberi vachirwira kodzero dzevanhu nekuti apa vairwira kodzero yekuti vakanga vapamba nekuuraya Blessing Ali vakubatwe vaiswe mutirongo
zvino mune rubatsiro rwamaiwanawo here muri mukati metirongo kubva kuvanhuwo kana kumasangano akasiyana-siyana
nemaoko maviri uye tichitenda zvakanyanya rutsigiro rwatakapiwa nemaboka akazvimirira pasi rese vaitsiura hurumende yavamunangagwa kuti imire kushungurudza vashandi ava vanenge vachirwira mihoro inoita kuti vararamewo sevanhu isu hatina mhosva yatakatapara kungoshungurudzirwa nyaya yekuti tinoda kuti varayiridzi vawanawo mari inotenga tishungurudzirwawo tinoda kuti vana vedu vadzidziswe nevarayiridzi vakafara vanotambira mari inokwana ndozve zvimwe zvakarwirwa hondo yerusununguko tichitarisa zvainyanyorwirwa yanga iri nyaya yefreedom justice neequality tinoona vamunangagwa vapandukira zvinashuviro zvose zvakarwirwa hondo yerusununguko
ndobvunzawo kuti vamasaraure ugaro hwemumatirongo hwakamira sei maibatwa zvakadii imi pamwe chete nevamwe vasungwa vakanga varimo
taka takaiswa kuchikuruvhi maximum prison uko kwataigara nevaconvict vamwe vakatongerwa makore ekugara mujeri zvinodarika 40 years izvi zvinove zvisingatenderwe neprison act zvisingatendere kuti vanhu vari parimand vagariswe nevanhu vakatongwa kare asi taka tigariswa iri nzira yekuti shungurudza tisina chikafu chakanaka chatinopiwa kuti tidye tichirara paitonhora zvakanyanyisa asi tinotenda mwari anotiramba achitichengeta achitipa simba rekuti tirambe tichirwira kuti mwana wega wega wezimbabwe awane kodzero dzake tinyanyosimbirira kuvarayidzi vatambirewo muhoro unokwanisa kuti vatenge vakwanise kubita mabasics uyewo vana vechikoro vavanodzidzisa vawane right to education kubva kuvarayiridzi vakafara.